FC Platinum iri kudzoka iri pamberi pezvikwata zvese zvemugungano rePremier Soccer League. Mushure mekuita gadziriro yakasimba nekutamba muCup Champions League. Kunyange hazvo isina kuenderera mberi zvakanyanya nekurwa nese Grande Esperance yekuAngola munharaunda yekutanga, kwekwedza chete kwayakaita makundano aya kwakavabatsira mukugwinya pamwe neruzivo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlpheus Makombe vanoti izvi zviri kupa FC Platinum gumbo rimwe chete pamberi pezvikwata zvese zvemupremier soccer league.
Yakakundikana zvayo muchampions league asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakati.
Kogona kunenge kudana ine mutambo nehwahwa iyo ine point imwe chete chete mumitambo mina yegroup 3. FC Platinum ine mapoints mapfumbamwe, mapoints matatu pasi pengezi Platinum Stars iyo iri kutungamira gungano regroup 3 irori. Ngezi Platinum Stars iri kusangana netriangle munhandare imwe chete yemandava stadium mangwana, asi madziso ese ari padynamos nehighlanders idzo dzichangobva kutambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu zvemadhora 5.3 million nemwe kambani yemuzimbabwe. Dynamos ndiyo iri kutanga kupinda munhandare neyadha munational sports stadium mangwana ichizoteverwa nehighlanders nechina apo iri kusangana neblood chiefs mubarbecue stadium mumutambo wegroup 2. Muraridzi wedynamos Sondera Indiraya anoti hapana chavari kutarisira mumutambo uyu neyadha kunze kwekukunda.
Tiri kushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kutikwanira tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tipadze vanhu kunyanyanyanya vanotitsigira. Zvichatipawo mukana wekuti tirambe tichisimbisa vakomana vedu maringe nekugadzirira kwatiri kuita mitambo ichazoteera.
Imwe mitambo mugungano redynamos iherentals iyo iri kusangana nezpc Kariba mangwana zvekare Cape United ichibandana neHarare City nechina. Ko Bulawayo Chicken Inn iri kutamba neBulawayo City mubarbecue stadium mangwana mune mumwe mutambo wegroup 2. Mugungano rezvikwata zvinotambira kwamutare regroup 4 mitambo yese iriko mangwana. Black Rhinos ine Tenat Kedmon Bullet iyo inoratidzwana nezvetsaruchera ichisanganawo neManita Diamond. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusorosoro magungano mana aya ndizvo zvinoenda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.